Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuse le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Inosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri kugadzi 23, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vashandi vemuMinistry of Health nevama health workers vari kuzungurira kuuya kuzobaiwa nhomba yeCovid-19. Nechikonzero chekuti vanashuwa nazvo kuti nhomba iyi yakanaka here, inopa immunity yakanaka here uyezve kuti iri safe here. Havanashuwa nezvinhu zvese zvinobva kuChina, idambudziko iroro.
Chirongwa chekubaya nhomba chinopinda muzuva repiri vanhu vashoma vachizvipira kubayiwa nhomba iyi. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora woyambira kudzinga makanzura ose ari kuita zveuori. United Nations yokumbirwa kuti ione kuti zvaro reZimbabwe zviri muupoteri muBotswana zvisamanikidzwe kudzokera kuZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chirongwa chekubaya nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19 chapinda muzuva repiri vanhu vashoma vachizvipira kubayiwa. Nunurai Jena anotipanyaya inotevera.
Vanhu vatatu chete ndivo vabayiwa nhasi panzvimbo inochengeterwa vasungwa muchinoi. Vatatu ava vanosanganisira mutevedzeri wemukuru wemajeri munyika amai Christina Manevi, mushandi wezveutano mubazi rimwe chete pamwe nemutori wenhau webepa reHerald Conrad Mupesa. Vachitaura vapedza kubayiwa, amai Manevi vati vanotarisira kuti vasungwa vose vachabayiwa nhomba reCovid-19 muzvikamu zvinotevera.
Ndodaira kuti pane mukana iwoyo vatenge tichifamba nevaccination iyoyo. Iko zvino vachamboita vanotibetsera iyoyo nevamwe vari kuita nezvekudzivirira nekuona utano hwevanhu. Asi nefamba kwenguva munhu wese uchatovaccinate including vasungwa.
Izvi zvatsigirwa nemukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland West vaGift Masocha, avo vati zvakakosha kuti vasungwa vabayiwe nhomba. VaMasocha vati vanhu vari kuzvipira kubayiwa nhomba vashoma zvikuru, vachiti vamwe vanhu vachiri kutya nekuda kwemashoko asina kunaka anofambiswa pamadande mutande.
Saka wese ari muprisona as long achingoenderana nemakore ari kubayiwa uye vasina utachiona vachabayiwa nhomba iyi. Sezuva rokutanga vanhu ndofunga vange neutaurwa ngombe ngo uripo wakati wandei wandei vanhu vainge vakanga vatya. Asi nokuzoona vaku vachibayiwawo ndinodayira kuti zvichaita zviri nani, munhu wese achabayiwa. Asi tiri pamanhambers kavarauri 11 vakabayiwa nezuro, I think havasvike 100.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr Henry Madzorera vati havashamiswe nevanhu vashoma vari kuenda kunobayiwa nhomba sezvo vanhu vakawanda vasina chivimbo nenhomba iyi uye nezvinhu zvinobva kuChina.
Vashandi vemuMinistry of Health nevama health workers vari kuzungurira kuuya kuzobayiwa nhomba yeCovid-19. Nechikonzero chekuti vanashuwa nazvo kuti nhomba iyi yakanaka here, inopa immunity yakanaka here uyezve kuti iri safe here. Havanashuwa nezvinhu zvese zvinobva kuChina, idambudziko iroro.
Dr Madzorera vati hurumende inofanirwa kunyatsoshambadza chirongwa ichi ichitaurira vanhu nezvenyika dziri kushandisa mushonga uyu dzakaita seUnited Arab Emirates, Pakistan nedzimwe.
hurumende yaita basa rokushambadza nokupa umbo uhwo kwete kungotaura kuti endai munobayiwa endai munobayiwa ngatipe umbo uhwo hunobva kune dzimwe nyika dzatoshandisa vhakisini yekudhara dzakaita sena United Arab Emirates nevana Pakistan nedzimwe nyika dzatinozva dziri kukotewa dzatotanga kushandisa vhakisini vanotori nedhata rakasimba seuae vane dhata rakasimba rekuti vakaiona yakadino mbai umbovo ihwonga usvike kumahealth workers kuti vaite decision yakanaka muchaona hesitance yemahealth workers ichidzikira wanzi vawana dhata rakakwana nokukurudzirwa nehurumende zvakakwana
nezuro vanhu vasingadariki zana vakabayiwa nhomba mudunhu remashonaland west iro riri kutarisira kuti vanhu zviuru gumi nechimwe chete vabayiwe mumazuva manomwe ari kutevera studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuti vanhu vangani vabayiwa nhasi mumatunhu madiki ose makumi matanhatu nemaviri ari munyika asi uwandu hwevanhu vari kufa munyika nechirwere checovid-19 huri kuramba huchidzikira apo bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa munyika pachiuru nezana nemakumi mana nemumwe chete kana kuti 1141 vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika vave zviuru makumi matatu nezvishanu nemazana masere nemakumi matanhatu nevaviri kana kuti 35,862 zvichitevera kubatwa kwevanhu makumi matanhatu nevatanhatu nezuro wakare vanhu vanosvika zviuru makumi matatu nezviviri nemazana maviri ane gumi nevatanhatu vapora kubva kuchirwere checovid-19 kunyange hazvo vanhu zviuru zviviri nemazana maviri nevashanu vachiri kurwara nechirwere ichi munyika ndakamirira studio 7 muchinoi ndini nunurai jena
Hurumende iri kukurudzirwa kuti iwedzere zvirongwa zvekudzidzisa vanhu nezvenhomba yeSinopharm iyo iri kushandiswa munyika mukudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 sezvo veruzhinji vasiri kugutsikana nenhomba iyi iyo yakapiwa Zimbabwe pachena neChina. Mike Hove weStudio 7 abata mutori wenhau Privilege Muswaniri uyo akabayiwa nhomba iyi kuti tinzwe zviri kuitika.
Chakaita kuti ndide kubayiwa nhomba yeCovid-19 inyaya yekuti ndikazvitarisa inini ndakarasikirwa nehama. Semutori wenhau basa rangu rinoita kuti ndisangane nevanhu vakawanda ende ipapo handizivi vanhu vandinochisangana navo kuti vabva ne ndinoda kuzvidzivirira saka izvi zvakaita kuti ndide kuti nditore mushonga uyu vanhu vazhinji vane kugunun'una nekusatendeseka nenyaya yemushonga uyu ini ndinoona sekuti hakuna mushonga wati wanzi uyu chaiwo chaiwo ndiwo wanyatsova mushonga ichiri nyaya yekuenda mishonga ichigadzirwa ndo zvakaita kuti ndinyanyofunga kuti regai nditore mukana iwo ndibayiwe
tinonzwa nyanzvi dzeutano nyaya iripo munyika ndeyekuti vanhu vazhinji vanenge vari kutya kutora nhomba iyi nekuti hapana ruzivo rwakawanda pamusoro pezvenhomba iyi irimo munyika ndeapi mashoko amungada kukandira hurumende pamusoro pekutanga zvirongwa zvakanangana nekudzidzisa vanhu uyezve ivo vanhu vari kutya kutora nhomba iyi pane zvamungada kuvaudza
takatarisana kunangana nehurumende ndoona sekuti pari kuda kufambiswa mashoko kwamboitwa urongwa hwakasiyana siyana kunyange paipa panoitwa panobayiwa vana kana ingave chirwere chinenge chichinzi chituda kudzivirira vana kunoitwa mukurudziro yakanyanya pamaredhiyo pamaterevhizheni ndo zviri kuda kuitwa nyanzvi dzinoziva nezvemushonga wecovid ngavagadzire mashoko kana kuendawo pamaterevhizheni neredhiyo vachitsanangurira vanhu pamusoro pemushonga iwoyo and even vanhu vari kunzwa ini ndinoti hakuna munhu angaende mukuita mwedzi yakawanda kana gore achigadzira mushonga wekuti ndinoda kuparadza vanhu saka kana zvaiva izvozvo pataibayiwa kumashure uku taigona kusabayiwa kune vamwe vanhu chaiko chaiko vanotori nedambudziko vakaremara nenyaya iyoyo vamwe vakabatwa negrikwiti zvikatozwa nekuvakanganisa upenyu hwese ini ndofunga kuti hapana imwe dziviriro yatingakwanise kuita pane kuti isusu tizvidzivirire kana tauwana mushonga wacho kana tikauwana mukana ngatitore mukana iwoyo
mutori wenhau Privilege Muswaniri achitaura ari parunare muHarare naMike Hove weStudio 7 Harare, Ramaja Street remu Harare, nasi ranyima mkuru anuona nezwe zirwere, zvinotapurira nwambazi rezve utano, Dr. Poshia Manangazira, avo vakasungwa nemusuwe shondo, mukana wekubhadhara mari yechibatiso, pamhosva yavari kupomerwa yekuita zveuori. Thomas Chiripasi, anotipanya inotevera.
Mutongi wedare, amai Bianca Makwande, vatura mutongo kuti Dr. Manangazira varande vari mujeri, vachiti vakapiwa mukana wekutongo vachibva kumba kwavo, vanogona kuvhiringidzana nevafakazi. Amai Makwande, vati Dr. Manangazira, vachiri kubara... Amai Makwande, vati Dr. Manangazira vachiri kushanda mubazi rezveutano, saka nokudaro vanogona kuzonovhiringidzana neumbo kubazi iri, uye vati vamwe vafakazi hama dzavo, dzinosanganisira baba vavo, saka vati hazvikodzere kuti vaburiswe muusungwa, rimwe remagweta avo, vatatenda mishi, vati vachakwidza nyaya iyi kudarira pamusoro, nechinangwa chekuti Dr. Manangazira vatongo vachibva kumba kwavo, hurumende inoti Dr. Manangazira, vakashandisa mari inodarika mazana maviri ezviuru zvemadhora ekuAmerica, yakananga nekurwisana nechirwere cheCovid-19 vakapa hama dzavo makumi maviri nesere basa zviri kunze kwemurau. Amai Makwande vati Dr. Manangazira vagodzoka kudare musi wa9 mwedzi unouya. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare, mumwe muzvina bhizimisi wokupakistan vaAli Mohammed, avo vakasungwa pamwe chete nemutungamiriri wesangano reZimbabwe Miners Federation muzvare Henrietta Rushwaya nemhosva yekunzi vakaedza kuburitsa munyika zviri kunze kwemutemo goridhe rairema makirogiramu matanhatu, vasvitsa chikumbiro kudare chekuti vapiwe passport yavo, vachiti varoda kuenda kuSouth Africa kunoita misangano yezvemabhizimusi. Asi vachuchisi vehurumende vanga vachipikisa chikumbiro ichi, vachiti vamahamadhi vanogona kusadzoka kuti vatongwe sezvo vasiri chizvarwa chemuZimbabwe. Nyaya yegoridhe iyi yakambobata-bata zita remudzimai wemutungamiriri wenyika amai Auxillia Mnangagwa, uye yakakonzerawo kusungwa kwemapurisa maviri nevasori vaviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora, vanoti bato ravo richadzinga makanzura ose ari kuita zveuori. Vati vehurumende inofanira kuona kuti uori hwapedzwa munyika. Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Vamonzora vaudza vatoro venhau kuti bato ravo richadzinga makanzura ose anoita zveuori, sezvo bato ravo risingadi nhengo dzaro dzinoita zveuori. Vamonzora vatiwo vakaita musangano negurukota rezvematunhu vaJulai Moyo, vakavakomekedza kupedza kuongorora nyaya dzemakanzura akambomiswa basa kuitira kuti makanzura aya akwanise kuita basa raakasarudzirwa. Vamonzora vatora mukana uyu kukurudzira hurumende kuti irwise uori uo vanoti wachekeshera munyika. Vamoyo vakaudza bepa nhau reHerald kuti havasi kufara nemafambisiro ari kuitwa basa nemakanzuro eMDC mumadhorobha mazhinji. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudzawo musangano webato ravo wepolitibhiro svondo rapera kuti makanzura ose anenge asiri kuita zvaakasarudzirwa haafaniri kuvhoterwa zvakare pasarudzo dzinotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakadomwa kuti vave muchuchisi mukuru wenyika yeAmerica uye vari mutongi wedare redzimhosva vaMerrick Garland vakaudza nhengo dzedare reSenate nezuro kuti kana vakatambirwa kuva muchuchisi mutsva, nyaya yakaitika musi wa6 ndira paCapitol Hill ichange iri nyaya yekutanga yavachaongorora zvakasimba. VaGarland vakapika kuti vachawedzira tsvakiridzo dzekuona kuti chii chaizvo chakakonzeresa mhirizhonga yakaitika mwedzi wapera iyi. Kubatwa chibharo kwevanhukadzi muNigeria kwakawedzerwa zvakapetwa katatu munguva yeCovid-19, ukuwo sangano reUnited Nations Children's Fund richiti mwanasikana mumwe chete pavanasikana vana ari kubatwa chibharo, zvichireva kuti pane nyaya dzakawanda dzekubatwa kwechibharo dzisiri kuburitswa pachena. Asi imwe nyanzvi mugadzira zvikwanisiro zvekuona uwandu hwevanhu vari kubatwa chibharo asi vasingadi kubuda pachena nekutyira kunyadziswa, yava nezvikwanisiro zvekushandisa panhare mbozha zvinopa mukana wekuti munhu amhangare kubatwa chibharo kwaanenge aitwa. Zvitevera kubayiwa nhomba kwechidimbu chevanhu vemuIsrael pachishandiswa nhomba yePfizer BioNTech Bazi rezveutano munyika iyi rinoti rikuwana zvinofadza muchirongwa chekubaya vanhu nhomba izvo zvinodarika zvakawanikwa nekambani yakagadzira mushonga uyu muongororo dzayakaita. Nau inofadza iyi iri kuuya panguva iyo Israel yakavhura mabhizimisi ayo mukupera kwesvondo. Mabhizimisi vave kuchema chema kuti musika weRBZ wekutenga nekutengesa mari yekunze kana kuti foreign currency auction trading system hausi kunyatsoshanda zvakanaka sezvo vashoma vari kuwana mari uye vanenge vawana mari yacho vachinonoka kuipiwa zvakare. Vemabhizimisi ava vanoti vave kutadza kuita mabasa avo nemazvo uye vari kukurudzira Reserve Bank of Zimbabwe kuti idzore chirongwa chekuti vakwerete mari yekunze kumabhanga akaita seAfrican Export Import Bank, bhanga guru renyika reRBZ richishandiswa sechibatiso kana kuti letter of credit. Asi governor weRBZ Dr. John Magujga vanoti musika uyu uri kushanda sezvaunotarisirwa kuita chaizvo. Mutungamiri wesangano rinogadzira mafuta ekubikisa reOil Expressors Association of Zimbabwe vabusisa moyo uye mukuru weOlivin Industries vaSylvester Mangani ndevamwe vari kuti mari yavari kuwana ishoma zvekuti zviri nani kuti vabvumidzwe kukwereta kunze. Sachigaro weCEO Africa Roundtable vaOzobina vanoti nyaya yekuti mitengo yezvinhu yave kuramba ichingokwira munongedzo yekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pamusika uyu.
Zvino kutaridza kuti paauction pakutotanga kuita nhamo. Unofanira kuziya kuti paauction iri pa 82-83 kumusika wekunze kana paauction isiri kuwanikwa inenge ichikwira izvozvi iri kuenda kuma 120-125 saka izvozvo zvinokonzeresa kukwira kwemitengo.
Mashoko aya atsinirwa neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma avo vatiwo
nyika inoda mari inosvika iyo 400 million madhora ekuAmerica pamwedzi wega wega kuti tiunze zvinhu zvakaita kunge mafuta edzimota, chibage, raw materials anoshanda mumaindustry nezvimwe zvakasiyana siyana zvoda kushandiswa munyika. Asi tikatarisa auction system yakaiswa nebhanga guru renyika iri kukwanisa kungoipa avanda kuunza zvinhu munyika mari inosvika iyo kuma 100 million mudhora rekuAmerica.
Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vatendawo kuti musika wemari wapindwa nechando zvopa kuti vemakambani vahotsire.
Tange takagara tavataurira ivo maemployers vese nehurumende kuti zveauction izve pachirungu is not sustainable. Ndivo vakutotaura kuti vemabhizimisi havasi kukwanisa kuwana mari yakakwana kuauction. Hurumende ngaitipe matsamba magarantiwa kuti vakwanise kukwereda mari kunze kana vataza kubhadhara hurumende yotora chikwerede. Ndiwo utsosi chaiwo uri kuita nevemabhizimisi.
Izvi zvapikiswa neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano avo vati RBZ haina chairi kukanganisa pamusika uyu.
Umbo huripo pari zvino hausi kunyatsa kuratidza dambudziko rekuti vemabhizinesi vari kushayiwa mari kubva kuReserve Bank. Yes, petakapedza gore rapera pakaba dambudziko rekuti makambani aitora masvondo akati anosvika matatu kana mana vasati vawana foreign currency. Asi pari zvino humbo hwatiri kuona ndehwekuti makambani ari kuwana mari yavo pa 2 weeks kana vapiwa allocation kuauction system. So andinoona kuti handifungi kuti ringaita dambudziko nekuti kambani inofanira kunge ine planned production cycle. Haingazoti kana ufu wapera uenda kuchigaya ipapo ipwa planning pakati pamusoro pekambani iyoyo. Tikatarisa futi mapolisi ehurumende, hurumende na June 2020 yakaparura chirongwa chekuti makambani anofanirwa kutengesa zvigadzirwa zvavo nema US dollars. Saka makambani mazhinji kutaura pari zvino vari kukwanisa kuwana foreign currency yavo pavanotengesa zvigadzirwa zvavo. Havachadi kuti vaende kucentral bank nokumbira mari nekuti watanayo maaccount mako.
Mashoko aya atsinirwa neimwe nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yeZANU PF vaGilbert Mponda.
Nyaya yeauction yeforeign exchange yeforeign currency iri kufamba zvakanaka kwazvo. Tiri kuzoona kuti payakangotanga maprices emitengo yezvinhu zvakawanda mumashops yakadzikama. Saka kushanda kwacho ndizvo chaizvo zvinofanga zvichiitika nekuti exchange rate mukaitarisa izvozvi ikustabilize around 83 zvino.
Musika wekutenga nekutengesa mari yekunze uyu wakaparurwa muna chikumi gore rapera. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe People Power Movement kana kuti ZPPM ranyorera tsamba hurumende yeBotswana nesangano reUnited Nations High Commission for Refugees richiti kudzoserwa kwezvaro reZimbabwe zviri muupoteri muBotswana nechisimba zvakafanana nekuzvikanda mudanga reshumba. Shingai Madondo anoti panyaya inotevera.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZPPM vaAlbert Matapo vanoti komiti yesangano ravo yakabuda nechisungo chekunyora gwaro renyunyuto mushure mekunzwa kuti kune vapoteri muBotswana vari kumanichidzwa kudzoserwa kumusha.
Isu seZimbabwe People Power Movement ZPPM takabatana seexecutive navose vanotitsigira takataurirana kuti tiri against kuti vana veZimbabwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuBotswana zvakatsvaka upoteri ikoko zvidzorwe kuZimbabwe nekuda kwekuti tinozvinzwisisa kuti vana veZimbabwe ivavo vakatizira kuBotswana. Hapana chakagadzirika chinoita kuti kana vadzoka kuZimbabwe vazova safe.
Vamatapo avo vanoti vakatizira kuSweden mushure mekusungwa ndokugadzwa mujeri kwemakore manomwe vasina kutongwa kana kuonekwa vaine mhosva havaudza Studio 7 kuti hurumende yava yemasoni Mnangagwa iri kutonga demo.
Saka taona zvakawandisa kana EU chayo yakatowedzera masanctions pane vanhu ivava. Kana America chayo yakaisa masanctions kuratidza kuti hapana chachinja. Vamwe vari kutotaura kuti hurumende yamugabe kudai yaitita zviri nani pane hurumende iripo nhasi nekuti kuchikorwa kwekodzero dzevana veZimbabwe kwati wandisei.
Sezvo paino vakamboshandira muchuto vasati vanotsvaga upoteri kuBotswana vamatapo vaenderera mberi vachiti vanhu vakadaro vachandooneswa ndondo kana kutouraiwa chaiko kana vadzoserwa kuZimbabwe.
Pane former soldiers pa grupu revanhu vari ipapo. Vanhu ivavo vazhinji vacho kana kuti vose zvavo chimanikidzirwa kuti vaite zvinhu zvinotanganisa vana veZimbabwe, kurova vana veZimbabwe, kuuraya vana veZimbabwe, kutyora kodzero dzevana veZimbabwe. Saka vari ipapo vakaramba kuti kwete isu hatidi kutyora kodzero dzevana veZimbabwe.
Sachigaru wekomiti inotungamira zvizvarwa zveZimbabwe padhuku refugee camp vaexpensive manenji vatambira nemufaro danho ratorwa nesangano reZPPM.
Ndiri pfungwa dzatambeti nadzo isusu taachifunga kuti sezvo tisina kokutizvira kuUN kwacho kwanedza kugadzira kwacho kwanedza. Saka vanhu vanga vachingoone nemuonero kuzvingaita here kuti tiwane zvokuti zvingaita here kuti at the same time vanhu vanyore sort of a petition.
Mukuru musangano reUNHCR Botswana muzvaro Olivia Olubayo Mugambi vaudza Studio 7 parunaro kuti tsvagiridzo yemamiriro ezvematongero enyika muZimbabwe yakaitwa nesangano ravo yakaratidza kuti kuZimbabwe kwava nerunyararo.
UNHCR takaita ongororo nemutindo mune zvematongero enyika muZimbabwe tikaona kuti zvakaita kuti mutize munyika hazvichaitike uye kwava nerunyararo munyika.
Mumiriri weZimbabwe muBotswana vabatira Ishe Mukono weShuro vakaudza musangano wakaitirwa padhuku refugee camp masvondo matatu apfuura kuti vamunangagwa vakamirira kugamuchira vapoteri ava nemaoko maviri. Zimbabwe People Power Movement isangano rakaombwa makore mashanu apfuura nechinangwa chekurwira kodzero dzezvizvarwa zveZimbabwe zvinombunyikidzwa munyika nekune dzimwe nyika. Sangano iri ratora danho iri mushure mekunzwa kuti vapoteri mazana matatu vanga vachitsika madziro vari padhuku refugee camp Botswana vave pedyo nekudzoserwa kumusha nechisimba. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Muchirongwa chedi connection na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munguva ino yekubayiwa kwenhomba yeCOVID-19.
Where and
Yapira rege timbotarisa musure inawo zvakare chirongwa chekubaya nhomba chinopinda muzuva repiri vanhu vashoma vachizvipira kuenda kunobayiwa mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora voyambira kudzinga makanzura ose ari kuita zvouori United Nations yokumbirwa kuti ione kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muupoteri muBotswana hazvina kumanikidzwa kudzokera kuZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, uye ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dze isindebele.
Soku isika atisenda bako VOA Ndebele.